Zvakanaka vateereri, tinosangana zvakare manheru anhasi kuri musi wechipiri, Gumiguru 17, 2017.
Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC.
Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu, ndiri muWashington DC.
Neni Jonga Kandemiri, ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Vanotengesa mumigwagwa zviri pamutemo muHarare vanoti vari kunetswawo nemapurisa panguva iyo anenge achinetsana nevanotengesa mumigwagwa vasina mvumo.
Vagari vekuManicaland votaura pamusoro pezvisungo zvinonzi zvakabuda nezano PF mudunhu reManicaland zvekuti mudzimai wemutungamiri wenyika Mai Grace Mugabe vave mumwe watevedzeri wemutungamiri wezano PF pakongresi yechimbi chimbi iri kuitwa muna Zvita.
Nyanzvi munyadzi zveupfumi dzozeya zvinoreva dambudziko rekushomeka kwemari iro raramba ratekeshera nenyika yose.
Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC.
Vanorarama nekutengesa mumigwagwa yemuHarare vanoti havasi kufara kuti kanzuru iri kuvabvisa munzvimbo dzavari kutengesera kunyange hazvo vaine magwaro anovabvumidza kutengesa. Thomas Chiripasi anoti panyaya inotevera.
Vamwe vanotengesera pakati pedhorobha reHarare uye vaine magwaro avakapiwa nekanzuro anovabvumidza kushandira pavari kushandira, amai Letwin Nyadzayo, vanoti vatorwa zvinhu zvavo nemapurisa pamwe nevashandi vekanzuru vakasiyiwa vasina chekubata.
Tatorerwa bhutsu muMatimberland zvangosumudzwa pekutanga kuti aiwa imi mune tebho iri raiti, rambai muri dzorerai pakare munokubvisirei. Sibva tabvisa vatadzorera, taakudzorera tichibhizi kudzorera abegi vatotakurwa imabhutsu ekula bhokisi zvezvine madhirinks vatakurwa zvaenda.
Amai Nyadzayo vati vane magwaro anovabvumidza kutengesera pakati pedhorobha asi vari kungodzingwawo sezviri kuitwa vamwe vasina magwaro akadai.
Ai, ndingafungodai vatsvagirai, vatitsvagira pekunotengesa pakanaka nekuti isusu panotoitoka tinoto nekadhi rekukanzura.
Vachansela Musinami vatiwo hurumende inofanira kuwanira vanhu mabasa kwete kusoromhanyisana nekugadzirisa dambudziko risiriro.
Kuti dambudziko iripere renyaya yemavhenda nenyaya yeunrest iri muno muguta guta rino musiti muno, chinofanira kuitwa kugadzirisa utongi kugadzirisa mapolicies atinoshandisa kuti tishande nevanhu, kugadzirisa nyaya yemabasa. Hakuna munhu anofarira kugara ari mumugwagwa, asi kuti kana kumba kusina chauviri munhu anouya kuzotengesa madomasi murod. Saka vanofanira kugadzirisa nyaya yemabasa, vanofanira kugadzirisa policy iri friendly, urongwa huri unowirirana nekurarama kwevanhu.
Mumwe anoraramisa mhuri yake nekutengesera mumigwagwa vaDennis Munava vati hurumende inofanira kugadzirisa nyaya dzeupfumi hwenyika kuitira kuti veruzhinji vasaende kunotengesera mumigwagwa.
I think dambudziko riri kuitika nderekuti hurumende yedu iri kutraya kugadzirisa dambudziko racho from the top. Saka solution iripo ndeyekuti mavhenda aya ngaatsvagirwe mabasa, nokuti tiri kufosa vanhu kuti vapinde muvhendi inhau yeurombo, inhau yekushayikwa kwemabasa, makambani akavharwa.
Vanhu vanotengesera mumigwagwa vari kudzingwa zvitevera kurudziro yakaitwa nemutungamiriri wenyika vaRobert Mugabe masvondo maviri adarika, avo vanoti vanotengesera mumigwagwa vari kusvibisa dhorobha reHarare. Kanzuro yeHarare inoti vanhu vanofanira kutengesera munzvimbo dzakatarwa kuitira kuti kanzuro igowanawo mari pamitero. Hatina kukwanisa kutaura nameya weHarare vaBernard Manyenyeni kana mutauriri wekanzuro vaMichael Chideme kutinzwe kuti sei vane marezinesi ekutengesa mumigwagwa vari kudzingwa nekutorerwa zvinhu zvavo ivo vaine magwaro ebasa. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Umiriri wesangano revarairidzi vekumaruwa reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe nhasi wasangana nagavhuna webhanga guru renyika reReserve Bank of Zimbabwe Dr. John Mangudya kuti vazeve matambudziko akatarisana nevarairidzi mukutora kwavo mari dzemihoro kumabhanga. musangano uyu wauya zvichitevera kukokwa kwakaitwa sangano iri naDr. Mangudya mushure mekuratidzira kuri kuitwa nenhengo dzeAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe kwekuburitsa homwe panze senzira yekunyunyuta nekushayikwa kwemari kumabhanga. Varairidzi vari kuti vanofanirwa kukwaniswa kuwaniswa mihoro yavo yose kumabhanga zvisina dambudziko sekuvimbisa kwavanoti vakaitwa navamangudya mukutanga kwegore rino. Asi vanoti pari zvino vari kupedza mazuva akawanda vari mitsetse kumabhanga vachikundikana kuita basa uye vasingawane mari dzavo. Tabata munyore mukuru wesangano iri vaRobson Chere kuti tinzwe mafambiro aita musangano wavo.
Tawane musangano kwenguva yakareba tichida kuzama kuvaudza maererano nemamiriro akaita zvinhu munyika muno tichitarisa isu washandi wehurumende maticha ekumaruwa kuti mihoro yedu hatikukwanisa kuiwana mumabhanga. Tiri kurara tiri mumavharanda emabhanga tichida muhoro asi muhoro haisi kuwanika. Tiri kufamba neusiku mari haisi kuwanika. Takweshana kwenguva yakareba asi tandazongofarira ndechekuti naiwo vamangudya waanatobudawo pachena kuti munyika muno mune dambudziko. Saka hapana chatibuda chaizvo kunze kwekuti ivo vaapprisieta dambudziko ririmo mukati menyika ino kuti hamuna mari.
Saka chikonzero chaachakaita kuti vakudaidzei kumusangano uyu chii ivo vachiziva kuti havana nzira dzekugadzirisana dzomatambudziko enyu?
Munongozivawo sevanhu vanoshandira hurumende kuda vanenge vachitya vakuru vavo ndosaka vatidana kumusangano uyu. Asi chaizvo vachida kuzama kuti konibvinza isu tichivaudza vamamirira zvakaita kuratidza kutipa masolusheni iyayo ndo zvatobuda pachena kuti havana magadzirisiro avangaita dambudziko riripo.
Saka imi magutsikana here nemhinduro yamapiwa iyoyo?
Aiwa isu hatigutsikane nekuti hapana magadziriro avanoita dambudziko iroro nekuti isu kana tichishanda chatinoda mari uye tinoshandira mari, mari iyoyo tinenge tichida. Saka hatigutsikane nemhinduro dzakadaro.
Saka mune matanho amuchatora here pamusoro pedambudziko irori?
Matanho aripo ticharambazve tichidemonstrata tichidi tichiudzawo vashandi vehurumende nematicha atinoshanda nawo kuti kana tichishanda tisingahore vatinoshandira wacho nevahurumende tiripo pari zvino kana iri kuratidza kuti yakundikana aiwaka kunouya vamwe vanogona kutsvaga mari.
Tichitarisawo kuratidzira kwamanga muchiita kwekuburitsa homwe muchamira here?
Isu tichaita musangano mangwana utungamiriri hwedu tozova nepozisheni taita from musangano wataita uyu. Saka mangwana zve tichava negwaro ratichaburisa tichizoesa kumamemba tanga taita musangano wo seutungamiriri.
Vanga vari munyori mukuru wesangano revarairidzi vekumaruwa reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe vaRobson Chere vari parunare muHarare neStudio 7.
Bato reMDC inotungamirwa navaMorgan Tsvangirai pamwe nemasangano akazvimirira vanoti havasi kufara nezviri kuitwa nemadzishe nemasabhuku ekuchiredzi Mwenezi pamwe neChivi South avo vanonzi vari kuramba kubatsira vagari vemunzvimbo idzi kuitira kuti vakwanise kunyoresa. Gandri Maramba anoti panyaya inotevera.
Mashoko ari kubuda anoti madzisha aya ari kunyima vanofungidzirwa kuti vatsigiri vemapato anopikisa matsamba anoratidza pavanogara kuitira kuti vanyorese. Madzisha aya anonziwo ari kumanikidza vanhu ava kubvisa chioko muhomwe, vamwe vachibvisisa zvipfuwo zvakaita sehuku, mbudzi pamwe nedoro rendari kuti vanyorere vagari ava tsamba dzeuchapupu. Sachigaro MDC team masvingo vaJames Gumbi vanoti havasi kufara nezviri kuitwa nemasabhuku nemadzishe.
Zvinetso zvazvihombesa zvatiri kureceiva ndezvenyaya yemaproof of residence kuti madzishe nemasabhuku vamwe vanoda kupa munhu proofu zvichibva nokuti munhu ane bato ndewe kubato ripi nderimwe dambudziko retiri kusangana naro.
Vagumbi vanoti madzisha aya ari kunyanya kushungurudza vatsigiri vavo nekudaro zvinogona kuita kuti vazhinji vasazovhote gore rinouya. Masangano akazvimirira anotiwo ari kutsutsumwa zvikuru nehori huri kuitwa nemadzishe nemasabhuku hwekubhatarisa vanhu zvipfuwo. Vanoona nezvekufambisa kwemabasa mumusangano wevechidiki wecommunity tolerance reconciliation and development trust kana kuti COTRAD vazivanai muzorodzi vanoti madzishe achatadzisa vechidiki vazhinji kunyoresa kuvhota nekuti havana zvipfuwo.
Kusangana nemashoko akadai anova anosuruwasa asingafadzi zvakanaka muZimbabwe. Asi zviri kuitika mumwenezi muchivi nemuchiredzi ndomuri kunzi vanhu vauye neuku kabara mabagwe mangarikoni kana zvimwe zvinhu zvidiki zvinoita kuti ivo vange vachizopasa buku mushure mekunge vachizoda tsamba yokuti vandorejista kuvhota. Zvinhu zvakashata kunyanyanyanya kuvana vechidiki, vasikana nevakomana vechidiki vanova vasina zvipfuwo izvi zviri kudiwa, vanova vasina kana igorosi kana gomo mabagwe uri kudiwa kuti vanhu varejistwe kuvhota.
Asi vagumbi vati kunyange masabhuku ari kuda zvipfuwo, ivo vakaendesa vatsigiri vavo mumawadhi enzvimbo idzi kuti vape vanenge vanyimwa tsamba mafomu EVR9 akasainwa nenhengo dzavo dzeparamendi pamwe nemagweta avo kuti vakwanise kunyoresa.
Izvozvo ndo dambudziko hombe retinaro masabhuku madzishe vanoti kuti ndikunyorere ndinoda 10 cents, kuti ndikunyorere ngatisanganei kana wanditi musi wedoro rekwanhingi uchanditengera chiponda ndokubva ndakunyorera tsamba. Idambudziko hombe, sakei tiri kumhanya nemaVR9. Etinoziva kuti VR9 kana tikange tawana maVR9 akakomishenwa nemaMP edu, dambudziko iroro rinobva rarerutswa.
Mamwe masangano akaita seMashingo Human Rights Trust anoti zviri kuitwa nemadzishe kutyora kodzero dzevanhu dzekuvhota dziri mubumbiro remutemo wenyika. Studio 7 yakundikana kutaura nemukuru wemadzishe nemasabhuku munyika Mambo Fortune Charumbira kuti vatipe pfungwa dzavo vachinzi vari kuSouth Africa nemunhu adaira nhare yavo. Kunyange hazvo kwakabuda mashoko ekuti Masvingo ine vanhu vakawanda vanyoresa kuvhota kupfuura mamwe matunhu munyika, vazhinji vari kunetseka nekunyoresa nezvikonzero zvakawanda. Zvimwe zvacho ndezvekuti chirongwa ichi hachina kushambadzwa zvakakwana zvekuti vanhu vazhinji havana ruzivo rwekuti vanonyoreswa panzvimbo dzipi. Kunyoreswa munzvimbo dzemwenedzi, chivi nechiredzi kuri kupera musi waGumi Guru 25, 2017. Mushure mezvo chirongwa ichi chinenge chopinda mune mamwe matunhu ari muMasvingo. Ndakamirira Studio 7 kuMasvingo, ndini Gandri Maramba.
Ziva here kwekunonyoresa chirongwa chekunyoresa kuvhota chikamu chekutanga Gumi Guru 10 kusvika musi wa 25 munzvimbo dzinotevera: Bulawayo Metropolitan, Bulawayo Central, Bulawayo East, Makokova; Harare Metropolitan, Chitungwiza; St Mary's Zengeza East and West, Chitungwiza North; kuEpworth, Harare Central, Southerton, Highfield East, Budiriro, Dzivarasekwa, Mount Pleasant, Mabvuku neTafara; kuManicaland, Chipinge, Central, West, East neSouth; Musikavanhu, Chimanimani East and West; Mutare, South, East and West; Manicaland, Chipinge, Central, West, East neSouth; Musikavanhu, Chimanimani East neWest; Mutare, South neWest; Buhera, South; Mashonaland Central, Mbire, Guruve North, Mzarabani, North neSouth; Mount Darwin, North neWest; Mashonaland East, Mudzi, North, West neSouth; Mutoko East, North neSouth; Uzumba, Maramba Pfungwe; Mashonaland West, Kariba, Nyaminyami, Hurungwe, Magunje, Central, East, North neWest; kuMasvingo, Chiredzi, East, West, South neNorth; Mwenezi, East neWest; Chivi, South; Matebeleland North, Lupane, East neWest; Binga, North neSouth; Matebeleland South, uMzingwane, Matobo North neMzingwane; Insiza, Insiza North neSouth; Midlands, Gokwe North, Gokwe Kabuyuni, Gokwe Chirea, Gokwe Nembudzia, Gokwe Gumunyu; Gokwe South, Gokwe Mapfungauta, Gokwe Central, Gokwe Kana, Gokwe Sengwa. Aya hazi ese macenters ari kunyoreswa kuvhota. Mamwe acho munogona kuwawana pawebsite redu rinoti www.voashona.com.
Makateerera kunepfenyuro yevanhu yeStudio 7, tiri kutepfenyura tiri muWashington DC.
Munotibata pa909 AM, pa4930 kana pa6065 ne15460 kHz pashortwave.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika.
Mm-hmm. Mutungamiri wa America wa Donald Trump nasi vari kutarisirwa kusangana nemutungamiri wehurumende yeGreece va Alexis Tsipras kumuzinda weWhite House. Muhurukuro dzinotarisirwa kutarisa kutyidzana kwemauto, kuchengetedzwa kwemhando dzemoto pamwe nebudiriro mune zveupfumi.
Boka rinoona nezvevapoteri musangano reUnited Nations rinoti zvimwe zvuru zvevapoteri verudzi rwechigoinka zvayambuka muganhu wenyika iyi zvichibuda mumiema zvichipinda muBangladesh mukati memaawa makumi mana nemasiri adarika. Sangano iri rinoti vanhu vane uwandu huri pakati pezviuru gumi nezviuru gumi nezvishanu vakamirira rubatsiro vari pedyo nemuganhu muBangladesh mushure mekutiza misha yavo iyo yakapiswa. Nyanzvi munyaya dzezveupfumi dziri kuyambira kuti zvinhu munyaya dzezveupfumi zvananga kumawere uye zvinogona kukonzera kusagadzikana kwenyika sezvo mari mumabhanga iri kuramba ichishayikwa kunyange hazvo hurumende iri kuti iri kugadzirisa dambudziko iri. Gavhuna webhanga guru renyika Dr. John Mangudya vakati Zimbabwe yainge yawana mari inosvika mamiriyoni mazana matanhatu emadhora kubva kubhanga reAfriExim Bank senzira yekugadzirisa dambudziko remari, asi vakawanda vanoti zvinhu zvatonyanya kuita manyama amire nerongo. Kunyange hazvo uremu hwemabond notes waderera, vemabhizimisi makuru vanoti mutemo uri kuvamanikidza kuti vatengese zvinhu nemutengo wakafanana pamabond notes nedhora rekuAmerica. Mamwe mabhanga akaita seStewart Bank neStandard Bank ayo anga achibvumidza kuti vanhu vatore mari pamaATM cards kana vari kunze kwenyika mazuva mashoma apfuura akamira kuita izvi achiti haasisina mari yekunze. Mazuva ano mabhanga aya anoti munhu anenge achida kushandisa kadhi rake kunze anofanira kuuya nemari yemadhora yekuAmerica kubhanga racho oisa mari yaanozoshandisa. Hazvina kujeka kuti chii chichaitika kumari dzagara dziri mumabhanga aya. Nyanzvi munyaya dzezveupfumi vachishanda nesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe, Dr. Prosper Chitambara, vanoti vemabhizimisi makuru ndivo vave kunyanya kuomerwa nezvinhu sezvo vachisungirwa kutevera mitemo yeReserve Bank of Zimbabwe.
Kune vemazvitoro zvikuru munyika vakaita sana OK, vana TM, vana Pick n Pay, I think hakuna dambudziko ratiri kutaura here. Dambudziko riri kunyanya kuwanikwa kune mabhizimusi vaya vatingati vamwari informal, even vamwe vari kutengesa zvinhu zvekuvakisa dzimba chaizvo, matiles nemafloors nezvimwe zvakadaro. Vari kuti vamwe vacho vari kuti kana uine US unogona kubhadhara 50% discount.
Mashoko aya atsinirwa nemutedzeri wemutungamiri wesangano reConfederation of Zimbabwe Industries vaKalisto Jokonya, avo vati havana zvavangaite kunze kwekutevedzera mutemo.
Zviri kutokonzera matambudziko nechekare. Zvido zvehurumende zvanga zviri zvokuti bondi neUS dollars zvive zvine mutengo umwe chete, zvive zvine value imwe chete. Asi nenyaya yekuti zvinhu hazvisi kukwanirana matoto mumariketi memari umu, zvinotiedzera kuti haizvo pachazvo kuti zvimwe zviome zvisava pamwe chete. Saka une vanhu vanofamba vachitengesa mari mumigwagwa umu unotozvinzwa kuti hazvisi kupindirana ba.
Vaimbova gurukota rinoona nezvemari vatendai biti vanotiwo mari mumabhanga hamuchina sezvo hurumende ichiramba ichikwereta mari kumabhanga aya isingadzosere. Nyaya yekushomeka kwemari iyi yakambopawo kuti mafuta ekubikisa nezvimwe zvinhu zvakawanda zvitange kushayika munyika. Asi iko zvino mukuru wesangano reOil Expressors Association of Zimbabwe vabusisa moyo vanoti zvave nani.
Reserve Bank iri kutiendesera kumberi kwechu kuti tiwane mari iyoyo nekukasira.
Ko dambudziko iri ringagadziriswa sei chaizvo? VaJokonya vanoti panoda kuti Zimbabwe ikwezve vemabhizimisi vekunze.
Toda kutanga taona kuti mari yokunze ipinde muno munyika, zvinoreva kuti vanhu vomuZimbabwe vane zvinhu zvavanogona kunge vachitengesa kunze kwenyika, vowana manje foreign, yatoti foreign currency yopinda muno. kana yauya iyoyo mari ndinoita kuti isu tigogona kurama ma business achienda mberi.
Nikuona kuti zvinhu munyadzi zveupfumi zvinenge zvaenda kumawere, mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vakadoma gurukota idzvari zvemari vaIgnatius Chombo vachibvisa vaPatrick Chinamasa, asi vachitambara vanoti havaone vaChombo vachikwanisa kugadzirisa dambudziko iri.
Matambudziko atanawo anogona kunga ari matambudziko ano anoita go beyond even an individual minister.
Vanongorora nyadzi zveupfumi nenyaya dzematongerwo enyika vanotiwo kudzamara vakuru muZANU-PF nehurumende vaisa zvido zvenyika pamberi pezvido zvavo, matambudziko akadai acharamba achiwanika munyika.
Mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vakabuda munyika nezuro vakananga kuUruguay kumusangano weWorld Health Organization vakanangana nezvirwere zvisingatapuriranwe. Musangano uyu uri kupindwawo nevatungamiri venyika pamwe nevatungamiri vedzihurumende vanobva kune dzimwe nyika. Musangano uyu unonzi wakanangana nekutarisa gwara rakanangana nekuderedza uwandu hwevana vari kufa nezvirwere zvisingatapuriranwe kuburikidza nekudzivirira uye kurapa pamwe nekukurudzira utano hwepfungwa. Musangano uyu unonzi uchapawo mukana kune vari kuupinda wekuti vapane mazano ekuti vakwanise kuzadzisa zviga munyaya dzezvirwere zvisingatapuriranwe panosvika gore ra2025. Musangano uyu uri kuitwawo panguva iyo pasi rose rakatarisana nedambudziko rezvirwere zvakaita segomarara, chirwere cheshuga, chirwere chemwoyo nezvimwe zvirwere zvinononoka kupora. Musangano uyu unotarisirwawo kubuda negwaro rinotarisirwa kutsigirwa nevari kupinda mumusangano uyu.
Vamwe vatsigiri veZANU-PF kumanikaland vanoti havasi kufara nedanho riri kuda kutorwa rekuita kongresi yechimbi chimbi, iyo vanoti yakanangana nekusimudzira mudzimai wemutungamiri wenyika Amai Grace Mugabe kuti vaite mumwe wevateedzeri wemutungamiri weZANU-PF. Loida Moyo anoti panyaya inotevera.
Mashoko aya anotevera chisungo chakaitwa nebato reZANU-PF mukupera kwesvondo. Asi dzimwe nhengo dzebato iri dzinoti Amai Mugabe havana kukodzera kuti vapiwe chinzvimbo chekuva mutevedzeri wemutungamiriri webato, izvo zvinozoita kuti vaitwe mutevedzeri wemutungamiriri wenyika. Mumwe wevanhu ava vanopikisa kukwidziridzwa kwaamai Mugabe ndiva Ruben Bote.
Tikati chekutanga chinofanira kuzivikanwa nenyika yese, zvichizivikanwazve nemusangano wedu weZANU-PF ndezvekuti hapana mukuru papati inoyi. ZANU-PF ndiye munhu wese. Saka isu tiri kuona kuti zvoda kuitwa izvi zvoda kuitwa zvakanangana pakuda kuita pachirungu tinoti dynasty, zvokuda kuita mupati kuti iite munhu one kana iite family one. Saka isu tiri kuti musangano wechimbi chimbi unoda kuitwa uyu inzira yekuda kupusha kuti amai vaende pamusoro, zvinova zvinove zvinoita kumanikidzana mukati nekuchichidzirana. Isu tiri kuti vanhu vanofanira kutungamira musangano weZANU-PF vanofanira kubva kuwana wando vafanira kuvhota uyezve zvichiitwa maringe nenyaya pasina munhu kufoso kana kushishidzirwa.
Imwe nhengo yeZANU-PF uye vaimbo vemurwiri wehondo yerusununguko vaIvan Mbengo vanoti zviri kuda kuitwa izvi zviri kunze kwemutemo uye zvinofanirwa kurambwa zvachose. Vanoti bumbiro remutemo yeZANU-PF harifanirwi kungoshandurwa shandurwa chero nguva apo vamwe vanhu vanenge vaine zvavanoda kuzadzikisa kana kubvisa vamwe pazvigaro. Bumbiro reZANU-PF rakashandurwa zvakare muna 2005 kuitira kuti mumwe wevatevedzeri vemutungamiri webato ange ari munhukadzi. Izvo zvakapa kuti Amai Joyce Mujuru vatore chigaro chemutevedzeri wemutungamiriri weZANU-PF. Bumbiro iri rakashandurwa zvakare muna 2014 rikapa masimba mutungamiri webato kuti asarudze vatevedzeri vake kwete kuti vasarudzwe nevanhu pakongiresi. Izvi zvakapa kuti Amai Mujuru vabviswe mushure mekupomerwa mhosva yekuda kubvisa vaMugabe pachigaro. Mumwe mutsigiri weZANU-PF kuno kumanikaland vaProsper Tendengu vanoti vanoona hurongwa hwekuda kusimudzira Amai Mugabe huri hwekuda kufadza rimwe boka rinozivikanwa nekuti G40 iro vanonzi vanotsigira.
Ya, pane kongresi inoda kuitwa inoda kungobvisa vanhu vasingachadiwi muZANU-PF chete, otherwise hapana chitsva chatiri kungotarisira kubva pakongresi iri inoda kutoitwa maimanji.
Studio 7 haina kukwanisa kutaura nemunyori weZANU-PF mudunhu reManicaland vaKenneth Saruchera pamusoro penyaya iyi, kunyange hazvo pamusangano wesvondo vakatsigira pfungwa yekusimudzira Amai Mugabe. chikwata che G40 chichiri kukikirisana nechimwe chinozivikanwa nekuti Lacoste icho chinonzi chinoda kuti mumwe wevatevedzeri vavamugabe vaEmerson Mnangagwa vaende panyanga kana vamugabe vachinge vazosiya chigaro. Ndakamirira Studio 7 Mamtare, ndini Lweda Moyo.
Muna uzimi tambo, chikuwa tache na vuche Caps United chatari sana ni njozi ye kudzingwa makundano Chibuku Super Cup. Rishivera Miri Jonga yakaitika pamutambo wacho ne Shabane Mine. Michael Kariati anotipanya inotevera.
Mutauriri weka sola ga Premier Soccer League mzare kudzaibare. Vazivisa kuti vanotonga mhosva mudzemugungano iri. Vari kusangana nhasi manheru kuti vape mutongo wavo wemutambo wakagumira panzira. Pakati peShabani Mine neCapes United, mushure mekunge vatsigiri vemakepe-kepe vakakanda zvinokuvadza munhandare. Asi vanoziva zviri kuitika musangano iri, vanoti hapana chirugarirwa pasi kunze kwekudzinga Caps United kubva mumakwikwi aya, sezvo nyaya iyi yakakurukurwa nezvayo kare maGreen Machine ndokuwanikwa aine mhosva yekukonzeresa kumiswa kwemutambo. Izvi zvasimbiswa nemubatanidzwa wezvikwata wemasemifinari waitwa nhasi masikati, uyo wasiya Harare City ichisangana neBulawayo City, kozoti chikwata chichasara pakati peShabani Mine neCapes United chichizosangana neHow Mine. Izvi zviri kureva kuti hapana dzokororo ichaitwa yemutambo weCapes United neShabani Mine, sezvo masemifinari aya ari kufanira kutambwa mukupera kwesvondo rino. Pamusoro pezvo, hapana kupikisa kwemutongo uchapiwa nhasi manheru, sezvo pasisina nguva yekuti pikiso iyi igarirwe pasi masemifinari aya asati atambwa. Mukuru wekumahofisi eCapes United vakaBert Tima varamba kutaura nezvemakwikwi aya vachiti ivo vakamirira kunzwa kuti mutongo uyu uchafamba sei. VaHope Chizuzu avo vanga vakamirira Harare City mumubatanidzwa waitwa uyu vanoti vari kufara zvikuru nekuti vachasangana neBlue City makwikwi aya.
Droi yabuda zvakanaka kwatiri nekuti kutamba neBlue City pachinguva chakaita sechino zvakatinakira. Nokuti kochi wedu isusu Pilani Bifingu akambokocha chikwata cheBlue City. Saka ane zvizhinji zvaanoziva nema strength nema weaknesses echikwata cheBlue City. Ende isusu mukugadzirira kwedu taigadzirira takatarisira kutamba nezvikwata zvinenge zviri kunetseka muligi semanetsekera atiri kuita. Saka kubata Blue City mudraw ndofunga kwatinakira.
Vanga vakamirira Humai mubatanidzwa uyu vailindile chuma vanoti vari kutarisira kutora mukombe uyu pamwe chete nekumirira nyika muCAF Confederation Cup gore rinouya. VePremier Soccer League vari kuda kuti makwikwi aya pamwe chete neLeague apere musi wa30 mbudzi usati wapfuura kuitira kuti vape zipa mukana wekunyoresa neCAF zvikwata zvichamirira nyika muAfrica gore rinouya. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Muchirongwa chedzi connection nhasi tiri kutarisa urongwa hwekunyoresa kuvhota. Varipo here vasingadi kuvhota musarudzo dza2018? Kana varipo, tipei zvikonzero. Kana muchida kupinda muchirongwa chedu, titumirei mashoko muchishandisa WhatsApp panamba dzinoti 001-202-465-0318 kana kunyora pa Facebook yedu ye VOA Shona. Ngatisanganei nhasi muchirongwa The Connection muneni Ntungamiri Nkomo.
Tinotenda Ntunga sezvo nguva iri yapera, regai timbotarisa musoro inawo zvakare.
Vanotengesa mumigwagwa zviri pamutemo muHarare vanotovari kunetswawo nemapurisa panguva iyo anenge achinetsana nevanotengesa mumigwagwa zvisina mvumo.
Vamwe vagari vekwaMutare vanoti havasi kufara nekuti amai Grace Mugabe vasimudzirwe vachiitwa mumutedzeri wemutungamiri wenyika paCongress yeZANU PF.
Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Tinovimba kuti muchange muine zvakare mangwana anokuonika yane mufaro. Ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC.
Nenwenyu Blessing Zulu toksia emina Chris Gande munaudze isiNdebele.
Soku isikhathi sendaba ku VOA Ndebele. Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olambulela emsakazweni we Studio 7 ngolwesibili mhla ka 17 Mfufu 2017 ngu Chris Gande endabeni zethu lamhlanje.
Futhi lapha sesithole nzima, lapha sesithole nzima, angazi ukuthi eZimbabwe bayafuna ukuthi sihlale njani. Ngoba amapolisa lawa ekhanzulu lawana athi ebuya lapha ekuseni sabanika imali, bethatha imali besithi bayasiyekile ukuthi siyenze umsebenzi. Hatsho, siyasisebenzela, siyasisebenzela, naphi izetherapisi ebuya la, isigijimisa esichotshanisa.
Ukubothwa kanye lokuhlukunyezwa kwabaphila ngokuthengisa izitaladeni zasenzikini yedolobho leHarare kuqhubekela phambili.
Ikwazi kuthwele iqembu lekuthayo lidliwe kumbe kuthwele inotiwe ekhethweni. Iyalendlela zokuthi ngiqhubeke ukubusa. Soke kangisakuboni kulonqeti ukuthi selokhu esiqhubeka semincintiswaneni esaziyo ukuthi oza kuwina wamahla.
Lanxa abenhlanganiso ezizimeleyo labamabandla ezombusazwe bekhuthaza uZulu ukuthi abhalisele ukuvota ngobuningi kukhetho luka-2018, bakhona abathi kabasoze bazihluphe ngokwenza lokhu. Umongameli Robert Mugabe usukume eHarare izolo elibhekise kwele Uruguay ukuyangena umhlangano wenkokheli zamazwe omhlaba uphathelane lezempila kahle okuhlaziya ngemikhuhlane engathelelwanayo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khona pha emsakazweni weStudio 7. Ukubothwa kanye lokuhlukunyezwa kwabaphila ngokuthengisa izitaladeni zasenzikini yedolobho leHarare kuqhubekela phambili. Kuthi lalabo abathengisela endaweni ezibikwa zisemthethweni labo bakhala ngokuhlangana lenkinga ezokungatholi abazothenga. UGibson Bebe usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Bekungesi kamangwele ekufundwana njalo namuhla lapho amapolisa akade ekhaphane lakamansipala abedolobho leHarare ezitaladeni bethwele imvubu kanye lentutu ekhitshayo begejimisa labo abaphila ngokuthengisa. Intatheli ndaba zeStudio 7 zizibonele ngawazo amapolisa ebopha kanye lokutshaya abathengisa impahla zokugqoka ezimoteni zabo kuzitalade eziseduzane lendawo eyazakala kakhulu enzikini yedolobho leli eyaziwa ngokuthiwa yiZimexmo. Umnumzana Timothy Msimanga ngomunye wabaphila ngokuthengisa impahla yokucecisa emoteni. Yena ke uchasise ngalokho ahlangane lakho.
Futhi lapha sesithole nzima, lapha sesithole nzima, angazi ukuthi eZimbabwe bayafuna ukuthi sihlale njani. Ngoba amapolisa lawa ekhanzulu lawana athi ebuya lapha ekuseni sabanika imali, bethatha imali besithi bayasiyekile ukuthi siyenze umsebenzi. Hatsho, siyasisebenzela, siyasisebenzela, naphi izetherapisi ebuya la, isigijimisa esichotshanisa. Angazi asazothi siyenze njani. Senze njani sibile, mina angisakwazi, sengikhathele. Ngoba imali sebesibhadalile futhi laphana ukuthi istendi yami ngiyabe ngilayo ngibhadalile. Banamba sesigcotsha sebesigijimisa, sebesitshaya futhi.
Umnumzana Benson Takawira yena ophila ngokuthengisa okusemthethweni impahla ezifana lezigqizo, amawatchi kanye lempahla esebenzisa ezamagesi layo, uchilo ahlangane lakho.
Andoda ukhanya lobu nzima lapha. Mina ngizothengisa impahla ezima small lapha. Ngithengithi ngiyaphakitha impahla zami ebhutini lemota. Abo ngibona amapolisa esefikile. In fact, ngingabona amapolisa esefikile. Mbunguzwe inkwelo. Awantu echa inkwelo omunye gijima, omunye wazophosa wagxotshwa emota, sofika amapolisa. Athi ngiyathi ngabona sengigonjolozelwa ngamapolisa, aphosa afika e-7. Bandobha banjikela emoteni yabo. Ngizokweqa emoteni zifike erobotini. Ngizokubaleka, ngangena phakathi kwabantu, ngangena ejoyina city lapha. Uko moto enzo ulandela la lomunye wami njengisa la. Ngikhuluma nje umhlanu wami obuhlungu abamfaba amfakile imvubo. Hayi ubuhlungu mfowethu.
Omunye umama osebenzela eHarare unkosikazi Sazini Siziba uthi ukuxotshaniswa akwenziwe ngamapolisa kuyamethuza ngoba yena ebhalise ngokusemthethweni.
Mphathanga kuhle ngoba ngangithembele ekuthengiseni kunoko engangikwenza. I-school fees abantwana bami yikho lapho engangisithatha khona, imali yami ye-rent, imali yokudla yikho lapho engangithembele khona. Njalo njengomuntu oyele license, engangithenge license, imbone sifile kungalungelanga ukuthi ngixotshwe emsebenzini lo engiwuthembileyo.
Umnumzana Mfundo Mlilo ngumqondisi wenhlanganiso yezakamizi zaseHarare e-Combined Harare Residents Association ehlaziya njalo ngezombusazwe yena uthe njengenhlanganiso kabavumelani lokuhlunyezwa kwalabo abaziphandelayo.
Njengenhlanganiso emele uZulu siyaphikisana lomansipala lohulumende abafuna ukukhipha ngathi abathengisayo ngokubahlukumeza ngokubathathela izinto zabo abazisebenzisayo emsebenzini wabo. Lokhu siphikisana lakho ngoba thina njengehlanganiso sibona ngathiwa ngakukho semthethweni. Umansipala lohulumende badinga ukuthi ilizwe kumbe ngathi idolobho likhangeleke kuhle bengakhangelanga esingathi yilife lokuthi kumbe ukuphila kuhle kwabantu.
Ukubotshwa kwabaphila ngokuthengisa ezitaladeni kulandela iziqondiso zikamongameli Robert Mugabe. Yena othe labo abathengisa edolobheni leHarare baphazamisa uZulu ohamba ezitaladeni. Amabandla aphikisayo wona athi alethemba lokuthi lokhu okwenzakalayo kuzakwenza ukuthi abantu beqakathekise ukuvota ngomnyaka ozayo ukususa umbuso obahlukumezayo. Ngimele iStudio 7 seHarare, nguGibson Bebe.
Asambeni madoda siyovota.
Asambeni madoda siyovota. Sivoteni.
Uyazazi na indawo okumele uyebhalisa ukuvota? Kuhlandla lakuqala eliqala emhla ka 10 kusiya kumhla ka 25 Mfufu. Kulama centers alandelayo: Bulawayo, Bulawayo Metropolitan, Bulawayo Central, Bulawayo East, Makokova. Harare Metropolitan, Chitungwiza, St. Mary's Zengeza East and West, Chitungwiza North, Epworth, Harare Central, Southerton, Highfields East, Budiriro, Zivarasekwa, Mount Pleasant, Mabuku Tafara, Emanikaland, Chipinge Central, West, East and South, Musikavani, Chimanimani, East and West, Mutare, South and West, Buhera South, Emashonaland Central, Mbire, Guruwe North, Mzarabani, North and South, Mount Darwin, North and West, Mashonaland East, Mudzi North, West and South, Mutoko, East, North and South, Euzumba, Maramba Pungwe, Mashonaland West, Kariba, Nyaminyami, Urungwe, Magunje, Central, East, North and West, Emashingu, Chirezi, East, West, South and North, Emwenezi, East and West, Chivi, South, Ematebeleland North, Lupane, East and West, Ebhinga, North and South, Ematebeleland South, Emzingwane, Matopo North, Lemzingwane, Ensiza, Insiza, North and South, Enkabazwe, Emidlands, Gokwe North, Gokwe Kabuyuni, Gokwe Chireya, Gokwe Nembuzia, Le Gokwe Kumunyu, Gokwe South, Gokwe Mapungauta, Gokwe Central, Gokwe Kana, Gokwe Sengwa. Kodwa lawa ayisiwo wonke ama centers elingabhalisa kiwo. Amanye lilakho ukuwathola ekhasini lethu kuwebsite yethu ethi www.voaindebele.com.
Lanxa abenhlanganiso ezizimeleyo laba mabandla ezombusazwe bekhuthaza uZulu ukuthi abhalise amagama kuluhlu lwabavoti ngobunengi kukhetho luka 2018, bakhona abathi kabasoze bazihluphe ngoba sesiside isikhathi belokhu bevota kodwa kungela nguquko. Omunye wabo okhulumelo ntungameli inkomo weStudio 7 ngumnumzana Ndlangamandla Khumalo.
Kodwa singaboli ushintsho lwakhona, siqhubeka lokhu sihamba sisiyafuta kungaze kuthiwe leli qembu libuthayo lidliwe kumbe kuthiwe linotshiwe ekhethweni yale ndlela zokuthi liqhubeka sibusa. So-ke kangisakuboni kulo ncwadi ukuthi kuthiwe lokhu siqhubeka siyemincintiswaneni esaziyo ukuthi ozakuwina wona.
Kodwa njengomuntu osakhulayo Khumalo, ungathi into elokuhlakanipha na phakathi ukuthi ungaphatheki kunhlelo ezingahlela elakusasa lakho?
Kuvele kuleli lizwe akusela kuhlakanipha, akusela kuthula, ngoba izwe leli abantu abafunde kakhulu, kodwa nje siqhubeka sihlupheka. So ngazi ukuthi wena uhlakaniphile. Oleli mojongo befoma impahla kakhulena balifomayo kwakungabafana abafunde kakhulu ababehlakanipha, then ukuthi by forming this party they were going to win an election. Kodwa-ke kwehlukule khona lokho, thina lapha eZimbabwe ngane siphila kuma-18th century leyemuva, ngoba indlela esiphila ngayo ayisafuni kuhlakanipha kwalezi nsuku.
Bakhona yini obaziyo abacabanga njengawe Khumalo?
Abaningi kakhulu. Uzathola ukuthi inani labantu abazarejista izaba lincane kakhulu kule nketho zonke ezehlukileyo emuva, ngesizathu sonise ngesihlelo sokuthi abantu sebediniwe ukuthi bebelokhu bevota, kodwa khona kuzaphuma impumela efana nayo.
Alo-ke ngumnumzana Ndlangamandla Khumalo ohlala koBulawayo, ongomunye wabathi kabasoze bavote kukhetho oluzayo, ekhuluma le-Studio 7 ekhona le koBulawayo.
Uhlelo lwe-The Connection namuhla sixoxa ngohlelo lokubhalisa abantu abazavota kukhetho luka-2018. Bakhona na abangafuni ukuvota kulolu khetho? Nxa bekhona, yiziphi izizathu? Thumelani iWhatsApp kunombolo ezithi 001-202-465-0318 kumbe libhale ekhasini lethu leFacebook eleVOA Ndebele ukuze lingene kuhlelo. Asihlanganeni kuhlelo The Connection namuhla ngo-8 o'clock ntambama, lilami uNtungami Linkomo.
Umongameli Robert Mugabe usuke eHarare izolo elibhekise kwele Uruguay ukuyangena umhlangano wenkokheli zamazwe omhlaba ophathelane lezempilakahle oqoqwe inhlanganiso yomanyano wamazwe omhlaba eWorld Health Organization, iWHO. Lo mhlangano ujonge ukuhlaziya lokuphana amacebo owekuyehlisa inani lababulawa imikhuhlane engathelelanwayo enjengowethukela wenhliziyo oyemvukuzane leminye. Inkokheli le ikhangelelwe njalo ukuphana amacebo langendlela zokuthi amazwe la angalandela njani iziqondiso zokuvimba limikhuhlane lapho kusiyafika umnyaka ka-2025. Ke sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Iziphathamandla zikahulumende wakwele Somalia zibika ukuba sezimise uhlelo lokudinga izidumbu laba ngaba besinde engozini yokudubuka kwebhomba esigodlweni salelo lizwe iMogadishu. Abantu phose abangamakhulu amathathu, i-281 bafile kuleso sehlakalo, kwalimala phose amakhulu amane. Inkulungwane lenkulungwane zabantu besiRohingya babikwa becapha umngcele wele Myanmar besiya kwele Bangladesh bebalekela impi yomdeni esiqhamuke kulelo lizwe. Uhlangothi olubona ngeziphephele enhlanganisweni yomanyano wamazwe omhlaba olwe-UNHCR lubika ukuba kulabantu abaphakathi kwenkulungwane ezilithumi lezilithumi lanhlanu, i-10,000 kumbe le-15,000 abasemngceleni weBangladesh ababaleke ngemva kokutshiselwa imizi yabo. Impahla emqoka empilweni kaZulu efana lamafutha okupheka lesepha, lokhu kusilela elizweni kulandela ukuthengwa kwayo ngobuningi okwenziwe nguZulu ekupheleni kwenyanga edluleyo. Amadolobho amancane lasemaphandleni yiwo abikwa elodubo olukhulu. Abanye abakhulumele Studio 7 bathi lukhanya selusabalala loludubo okokuthi lulakho ukufinyelela lasemadolobheni amakhulu. isakhamuzi sakobulawayo umnumzana Edwin Dlovu oyisiphathamandla njalo sebandla le-PDP uthi lolu dubo lungabe solwenza. Uxolo balaleli, imtshina yethu ingani ayihambi kahle, kodwa ke sizaba silokho sizama ukuthi siliqhubele inhlelo zethu zensuku zonke. Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Impahla emqoka empilweni kaZulu efana lamafutha okupheka lesepha, lokhu kusilela elizweni kulandela ukuthengwa kwayo ngobunengi okwenziwe nguZulu ekupheleni kwenyanga edluleyo. Amadolobho amancane lasemaphandleni yiwo abikwa elodubo olukhulu. Abanye abakhulumele Studio 7 bathi lukhanya selusabalala loludubo okokuthi lulakho ukufinyelela lasemadolobheni amakhulu. Isakhamuzi sakobulawayo umnumzana Edwin Dlovu oyisiphathamandla njalo sebandla le-PDP uthi lolu dubo lungabe solwengezelelwa yikusilela kwemali emabhanga.
Ye, ngikubonile ngamehlo kanye kuzwanga udubo ke lwalokho esingathi ngama-basic commodities ngesilungu luqhubeka lusiya phambili ikakhulu ke ezindaweni eziphandle kwemadolobho elikhulu lakobulawayo. Ungahamba ePlumtree kuyashota, kuzobeshote le-Coca-Cola kayitholakali, kubangelwa inala i-price distortion ekhona. Kuthi kobulawayo nalapho kungashoti khona uzathola ukuthi ama-prizes atshiyana. Kule price ye-RTGS esingathi thina ku-transfer, bese siba le-price ye-bond, bese siba le-price ye-US dollar. So ama-prizes-ke asetshiyene, ehlukile, sibili mathathu. Okusenza ukuthi-ke kube nzima ukuthi abantu baphile njani, kakhulu thina esingisa izimota. Ungahamba-ke lapho abathengisa khona amaphathi ezimota, ama-prizes ayihlukene kakhulu sibili. Yikho-ke udubo-ke lwemali aluzange lube lula, zange nje lwehle, lokho lukhona ukuthi i-price distortion, i-bond notiyabe nalo engasebenziyo abathi imali yayemukeleke endaweni ezinenge. Lokho futhi ofuna ukuthenga ngaphandle kwelizwe, okokuqala nxa imali yakhe isebhukwini sekhadini yebhenki, kumele aqale ayeyitshintsha athengise, ayithenge ingama-bond. Angayithenga ingama-bond, aphinde futhi ayethenga i-US dollar. Ekugcineni-ke imali le yabe isiluze ivalu-ke singathi nge-50%. So into enzima-ke udube esihlangana nalo eZimbabwe kulezi nsuku.
Umgcinisihlalo wenhlanganiso yabahluza amafutha okupheka e-Oil Producers Association umnumzana Busisa Moyo uthi udubo lokusilela kwamafutha okupheka solunganeno njalo bakhangelele ukuluqeda kunsukwana ezilandelayo.
Udubo siphezu kwalo siyalusebenza ukuthi sicubungule siqede ukuthi iZimbabwe athole amafutha emeyalahla. Sisebenza lapha le Reserve Bank, le Ministry of Industry, ukuthi sikulungise amafutha abekhona. Ya, imali yamanye amazwe le FCT foreign currency ibihlupha, kodwa abe Reserve Bank sebe sihambise phambili ukuthi sithole uncedo ngokuphangi singami ngemva kwabanye labo abamelele ukuthola lezi mali.
Umkhokheli wenhlanganiso yabaphila ngokuthenga kwamanye amazwe bethengisa elizweni umnumzana Dennis Juru uthi sokulabaningi abathenga impahla kwele South Africa bethumela izihlobo labangane eZimbabwe. Kodwa umphathi ntambo wezamabhizimusi amancane unkosikazi Sithembiso Nyoni uthi impahla ithengwa phandle kwelizwe ibingasandanga elizweni ngenxa yomthetho owenqabela impahla yakumanye amazwe ukuthi ingene elizweni.
Hayi bese kungasekho lokho saba le SI 64 ebiyona instrument ebisithi lokho esikwanelisa ukuthi sizenzele khona ezweni singakuthengi ngaphandle. Bese kuncedile kakhulu amakhampani amaningi abe manufacture i-cooking oil, amasepa, lezigqoko, lezinto ezinjalo. Bese kubancedile kakhulu ngoba bekungasela bantu abavunyelwa ukuimporta izinto zonke lezi ezazi ku-SI 64. Ngaleyo ndlela i-manufacturing sector yethu ibisithuthuka kakhulu. Okuthi ukuthi sithemba ukuthi kuzahlala kunjalo ukwenzela ukuthi umkhonomo wethu uvuke.
Ekupheleni kwenyanga edluleyo okunye obesekusilela ngamafutha ezimoto kodwa okwakathesi abikwa esetholakala lula lanxa osekuhlupha intengo ehlukaniswa ngokuthi umuntu uthenga ngayiphi indlela. Njengesibonelo, nxa uthenga ngemali yakwelemelika intengo inganeno. Kodwa nxa uthenga ngokuswayipha ikhadi lebhanga, intengo yakhona ithe xaxa. Kube isimanga esikhulu kuZulu wakobulawayo ukubona inkalakatha yesikepe esilungiswe eHarare inkampani ye-GDI Boat Manufacturers. Isikepe lesi besikuhambo lokuya eKasane emngceleni weNamibia, Botswana leZimbabwe lapho esizasebenzela khona sivela eHarare. Ubathabile Masuku siphalo ludaba ngokugcweleyo ekobulawayo.
Umsebenzi uke wamampoko obulawayo lapho kubonakala isimanga senkalakatha yesikepe sidonsa ngenqola yemota sisedlula edolobheni leli siqonde emngceleni weNamibia, Botswana leZimbabwe eKasane lapho esiyasebenzela khona. Ekhuluma leStudio 7, umalungisa isikepe lesi umnumzana Forbes Wadira uthe sibathethe inyanga ezilithumi ukuqeda ukusakha.
Isikepe lesi sithethe inyanga ezilithumi ukwenziwa. Isikepe lesi si 110 tons. Njalo sisuke laso eHarare ngesonto edlulwe lapho esenziwe khona. Sahamba via Mashwingo, sibalekela imigwaqo yaseGweru egcwele ama roundabouts. Kathesi sendleleni sidlula kobulawayo sisiya eKasane lapho esiza besisebenza khona emfuleni omkhulu uZambezi.
Omunye wabakade bebukele lesi simanga ngonumzana Maxwell Sibanda othe lokhu kuyajabulisa kakhulu ngoba kuveza sobala ukuthi ilizwe lingalunga.
Yadaba kakhulu kubona isikepe esinje sokuthi lali lizwe leli noma lingalamali liyakwanisa ukulungisa izinto ezinhle kangaka.
URicky Moyo omunye laye obebabaza isikepe lesi ugcizelele ukuthi lokhu kuveza ukuthi ilizwe liselabo ubungcitshi bokuthi libuyele esimeni salo sokuba lamakampani alungisa izinto ezilohlonzi ezingaqinisa umnotho welizwe.
Singaka siyamangalisa ukuthi sibone sifika khonapha kobulawayo. Kulesinye sake sasibona kudala kodwa sasingafiki kulesi. Lesi hayi mbona into asidlulile sibili. Yinto enhle ukuthi sibone into enje. Imsebenzi yakhona apha eZimbabwe. Ngiyathemba nje ukuthi labaye abantu abakhangeliyo babebona bebabaza sibili ukuthi hathi laseZimbabwe kunezinto ezinhle eziphumayo. Ngoba isikepe sonesi ngabe nje kule madamu kobulawayo ngabe sithi sihlale sibili hathi singahambe siye sigada. Ngoba hayi sihle sibili kuyababazeka kuyamangalisa sibili njalo into ethokozisayo.
Isikepe lesi ngobukhulu baso nxa sihamba emgwaqweni siyabe sivimbe indlela zonke okuyikho okwenze ukuba sisebenzise umgwaqo weMaswingo ngoba singenelisi ukuhamba kuma roundabout asendleleni yeGweru. Amakampani amaningi aweZimbabwe awasasebenzi kuhle ngenxa yokuswelekala kwemali elizweni. Iningi lamakampani ayesebenzela kobulawayo seyavala okwenza uZulu waleli dolobho aswele imisebenzi. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingubathabile Masuku.
Ake sizwe udaba oluveza imbono kahulumende welemelika.
Ilizwe leMelika selesule izijeso zenotho lokuthengiselana okwasuku leminyaka engamajumi amabili zafakelwa ilizwe leSudan. IMelika ithi yenze lokhu ngenxa yokuthi ilizwe leSudan selenelise ukwenza okunye okumele likuguqule ukuze kwesulwe izijeso lezi. Okuguqukileyo kukuqela ukumisa impi eDarfur, South Kordofan leBlue Nile, ukwenza ukuthi abancedisa abantu bangene kahle elizweni leSudan, ukungalwisani labantu beSouth Sudan, ukusebenzelana leMelika ekulwisaneni lamalecacha, kanye lokulwisana loJoseph Kony lamalecacha akhe awelordis resistance army. Uheather Newet, isikhulumeli sohlangothi lukahulumende olubona ngokudlelana labanye amazwe olwe-State Department, uthi ilizwe leSudan litshengisa ukuthi lifuna ukusebenza lelizwe leMelika ngendlela ezijiyeneyo. Kodwa ke kuningi okumele kwenziwe ukwenzela ukuthi amazwe la adlelane okuphakeme. Ubudlelwano okumele bukhuthazwe bukhoqela ukuncedisa inhlanganiso ezizimele zodwa ukuthi zingene endaweni ezijiyeneyo, ukuthi ilizwe leSudan lingephuli ilungelo loluntu njalo lihloniphe inkolo zabantu, lokuthi ilizwe leli liyekele ukudlelana leNorth Korea. Uhulumende weSudan usevezele ilizwe leMelika ukuthi useza kuma ukuthenga izikhali eNorth Korea. Esinye isiphathamandla sikahulumende weMelika sithi bazahlolisisa konke lokhu njalo bekulandele ngemfanelo. IMelika ithi lokhu isekela isinqumo senhlanganiso yamazwe wonke omhlaba e-United Nations esokuthi uMongameli Omar al-Bashir ayemiswa emthethwandaba we-ICC kulandela ukubulawa kwabantu abaningi eDarfur lezinye indawo libutho leSudan. EleMelika lithi bonke abalamacala okubulala abantu eDarfur lendaweni ezinye ezijiyeneyo kumele bajeziswe.
Lolo ke bekuludaba oluveza umbono kahulumende weMelika.
Asambeni madoda siyovota.
Asambeni madoda siyovota. Sivoteni.
Uyazazi na indawo okumele uyebhalisa ukuvota? Kuhlandla lokuqala eliqala emhla ka 10 kusiya kumhla ka 25 Mfufu. Kulama centers alandelayo: Bulawayo, Bulawayo Metropolitan, Bulawayo Central, Bulawayo East, Makokova, eHarare Metropolitan, Chitungwiza, St. Mary's Zengeza East and West, Chitungwiza North, Epworth, Harare Central, Southerton, Highfields East, Budiriro, Zivarasekwa, Mount Pleasant, Mavuku Tafara, eManicaland, Chipinge Central, West, East and South, Musikavani, Chimanimani, East and West, Mutare, South and West, Buhera South, eMashonaland Central, Mbire, Guruwe North, Mzarabani, North and South, Mount Darwin, North and West, Mashonaland East, Mudzi North, West and South, Mutoko, East, North and South, Euzumba, Maramba Pungwe, Mashonaland West, Kariba, Nyaminyami, Urungwe, Magunje, Central, East, North and West, Emashingu, Chirezi, East, West, South and North, Emwenezi, East and West, Chivi, South, Ematebeleland North, Lupane, East and West, Ebinga, North and South, Ematebeleland South, Emzingwane, Matopo North, Lemzingwane, Ensiza, Insiza, North and South, Enkabazwe, Emidlands, Gokwe North, Gokwe Kabuyuni, Gokwe Chireya, Gokwe Nembuzia, Le Gokwe Kumunyu, Gokwe South, Gokwe Mafungauta, Gokwe Central, Gokwe Kana, Gokwe Sengwa. Kodwa lawa ayisiwo wonke ama centers elingabhalisa kiwo. Amanye lilakho ukuwathola ekhasini lethu ku website yethu ethi www.voaindebele.com.
Asevila ma election matukasiyo vota. Sivoteni inkululeko.
Asambeni siyovota, sibhalise, sivote. Siyalugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje, kodwa singakehlukani ke sikhangele ezinye zendaba ebesilazo uhlelo lwethu lwalamhlanje. Lanxa benhlanganiso ezizimeleyo lamabandla ezombusazwe bekhuthaza uZulu ukuthi abhalise amagama ukuya ukuvota ngobuningi kukhetho luka-2018, bakhona abathi kabasoze bazihluphe ngokwenza lokhu. Abe MDC ekhokhelwa umnumzana Welshman Ncube bathi okwenza uhlelo lokubhalisa abantu longahambi kahle elizweni kungasebenzelani kuhle kwehofisi kaMsitheli leCommission yokhetho eZEC. Selugqiba ke lapha uhlelo lothu lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.